Vari kukukwidza mudare reparamende vakazvimirira vaGibson Wende vavimbisa vagari vemuchiredzi kuti kana vapinda pachigaro vachagadzirisa nyaya yekuzvitonga kwematunhu iyo yavati iri kukanganisa budiriro.
Hatikwanisi kunge tichiimplementa zvinhu chinonzi devolution nenyaya yekuti hapana mutemo unonyatsokutsanangura kuti hwaro hwacho hwakamira sei nekuti nyika ichitongwa inotongwa ichibva kumusoro watinoti kucentral government.
Vari kukwikwidzawo mudare reparamende vakamirira bato reCitizens Coalition for Change CCC varopafadzo Makumire vavimbisawo kuti kana vakakunda musarudzo vachamirira munhu wese mudunhu ravo zvisinei nekuti anotsigira bato ripi.
Saka ndinokuvimbisai Citizens Central kuti ndichava mumiriri usingatariri kuti takasiyana zvakadini pamafungiro edu. Chechipiri, MP basa rake nderekugadzira mutemo. Mitemo iyi inofanira kuva mitemo inobva kuvanhu.
Vari kukwikwidzawo mukanzuro vakamirira Ward 7 mudhorobha iri vaRogers Chikonye veCCC vavimbisa kugadzirisa kuwaniswa kwemvura yakachena kuvagari.
Water is the right. Mukonstitusheni medu zvirimo, munhu anefanira kuti awane mvura nekuti mvura ndo upenyu hwevanhu. Tinozvinzwisisa kuti kutambudzika ikoko kunonyanya kuafekita zvikuru sei vana amai. Panamba 1 pangu tichada kuti mvura inge ichiwanikwa zvakafanirawo.
Mumwe mudzimai ada kuzikanwa nezita rekuti Mamoyo anoti hapana zvakawanda zviri kutsanangurwa nevari kuda kuvhoterwa.
Information haisi kupiwa zvakakwana. Macandidates apinda muelections hatisi kuziya mamanifestos avo, hatisi kuziva kuti zvii zvavanoda kutiitira.
Vari kukwikwidza vakamirira bato reZANUPF mudare reparamende muchiredzi Central vaFrancis Moyo havana kuzopinda musangano uyu sekuvimbisa kwavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa mashoko avo sezvo vanga vari mumusangano pataedza kuvafonera. Asi vachitaura nevatori venhau pamusangano wavakaita nezuro, munyori wekuburitswa kwemashoko muZANUPF vaChris Mutsvangwa vakati bato ravo richakunda zvine mutsindo musarudzo nekuti rine nhoroondo yekuita zvido zvevana veZimbabwe. Vachivhura musangano uyu vanoona nezvekufambiswa kumabasa kuTeu Zimbabwe vaPasmo Kuzipa vati donzo rechirongwa ichi nderekuti pave nenhaurirano pakati pevagari nevari kukwikwidza kuve vamiririri vavo mudare reparamende nemumakanzuru.
Donzo remusangano unoyu nderekuti vagari vemuchiredzi vagone kusanganawo nevari kukwikwidza musarudzo idzi, zvikuru sei Chiredzi Central nemalocal authorities.
Dhorobha reChiredzi rine zvigaro zvisere zvemakanzura. Zimbabwe iri kuita sarudzo svondo rinouya musi wechitatu Nyamavhuvhu 23, makwikwi echigaro chemutungamiri wenyika ari pakati pemutungamiri weZANUPF vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weCCC vaNelson Chamisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.